zvemagitare mukoma zvakatanga ndichiri mudiki chaizvo ndakazonyatsonzwisisa kuti ndiwe magitare ndafungana kuma 9 years 10 years kugitare but kumashure ndaiita zvebhora ndaitinhawo zvakasimba chaizvo
saka vabereki vakati kudii mukomana kuzvidzidzo pawa achitanga kudhonza magitare
mukoma nyaya yemagitare zvainoita manje hakuna mubereki anoda kuti mwana apesane nechikoro kana achikura saka obviously taitota wagonzo nachiti nevabereki vaisada kutombozvinzwa kana saka vanga vasingazvidi vaiti zvinokonzesa musikanzwa uyezve ndezveurombe
veruzhinji muzvimana vari kuitambira sei mimhanzi yauri kurova iyi
vanhu vari kutambira music yedu zvakanyanyisa zvekuti wega anoita rombo rakanaka rekusangana nepanorira music yedu anotokatyamadzwa nazvo kuti muzimbabwe tine vaimbi vakadai so vane unyanzvi hwakadai tinowanzwa macomments achibva kwakasiyana-siyana saka zviri kutifadza zvikuru sei
matambudziko api amunosangana nawo mumagitaro
machallenges arimo akawanda mumusic industry zvangu fananawo nemumaindastry mamwe akangosiyana-siyana nekuti music industry kana tingangoti zvinhu zvine chekuita netarenda nematarenda nematarenda zvinodawo zvinofambirana neikonomi iri stable saka ikonomi ikaita sekuti inonoshekawo so zvimabasa ekuzviitira emaoko aya anoafektikawo kuti zvakanyanya sezvinongoitawo mamwe saka kana vanhu vachiita from hand to mouth hatizowana vanhu vakawanda kumashure zvikwati kwati echiita uko nekuti vanhu vanenge vasina mari dzekuti vazvetenda vazvenezo
mashoko here aungade kupawo vatsigiri
mashoko kuvatsigiri vedu ndeyekuti isu takautumwa kwamuri saka ndinoti rambai makatiteerera zvakawanda zvichiri kuuya
vanoda kukuhaya vanoda mimhanzi yako vanokubata kupi
rit vanoda kutibata isusu kana ndida kutaura nemuimbi wenyu direct vanotaura neni paplus 263-774-361-418 idirect contact iyoyi whatsapp inoita zvekare then pafacebook page yedu Diesel Power Music then vanoda music yedu vanoenda payoutube channel yedu yakanzi Tawanda Bhoni then in brackets voti Diesel Power panobuda music yenyu yese pane hwasvisi zvambari zvemusic
was a friday chitipa kamwe chete timborova magitare kekubuda nako mudariro
ako mukarova ndiya mai John ndokambuka ri kunyanya kutikana zvikuru kane momentum yakati kosha
Thank you. Thank you.